Manera na Muriye Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechina chikumi 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuru yeHarare yovhota kukanzura chibvumirano chekupa imwe kambani kwemakore makumi matatu nzvimbo yekurasira marara yePomona. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekurima vaDouglas Karoro vodzingwa basa. Vabereki vogunun'una nedanho rezimuseki rekutara mari dzebvunzo nemari yekunze, kunyangwe hazvo mari idzi dzichizobhadharwa nemaRTGS. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeHarare nhasi yagara dare rakakosha kana kuti special council ikabuda nechisungo chekuti kanzure chibvumirano chayakamboita chekupa kambani yeGeogenix BV basa rekugadzirisa nzvimbo inorasirwa marara yePomona. Chibvumirano ichi ndechemari inodarika mamiriyoni mazana matatu nemakumi mana nemana kana kuti $344 million. Kambani iyi inonzi inofanira kuvaka nzvimbo yekugaya magetsi nezvimwe kuPomona yoshanda kwemakore makumi matatu isati yadzosera nzvimbo iyi kukanzuro yeHarare. Kanzura weWard 16 Harare West vaDanford Ngadziore vatsinira kuti vatora chisungo ichi nhasi.
Kutaura zvakakodzera kuti tipomisa padivi nyaya iyoyo. To meya obva wasvika komiti tichange nemakanzera nevamwe vanomirira maresidensi nevakasiyana siyana. Yapoa 2 weeks shondo mbiri kuti ikwanise kuongorora yapenengura yezoyayo paripoti mukanzo.
Vaendererawo mberi vachiti
whatever chabuda mudivi kuda kuenda kwemberi whatever chaitika tiro kuti maresident vanova macitizens vaparticipate vaise pfungwa dzavo.
Vaive meya pakanyoreranwa chibvumirano ichi vasichiwati Mutizwa vaudza Studio 7 kuti vari kuda kukanzura chibvumirano ichi vanofanira kupa gwara kuti poitwa sei.
Vari kuti ndaisaziwe handina nyaya navo, handina problem navo. Nyaya iri pakuti kana yaisina kuziwa todya yakadaro here ndo nyaya yangu. Nyaya yekuti bill riripo hariite hapana solution todii. Nyaya iripo ndeyekuti todii, vanhu ngavauye nemasolutions.
Vatiwo zvinonetsa kukanzura chibvumirano ichi nekuti chave chehurumende.
Zvimwezve chaarugadza kuziva chero pavari kukanzura pacho iya national project. Kanzuro ine masimba here ekukanzura national project? Ndobvunzo wangu.
Asi vachipawo pfungwa dzavo, mukuru werimwe sangano revagari veHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati chibvumirano ichi hachina kunakira vagari.
Tiri kuona kuti chibvumirano chakaitwa pakati pecity of Hararo Harare neGeogenix BV hachina kujeka kune veruzhinji, uye hapana mapepa atinokwanisa kunyatsoti aya ndiwo ari kuratidza chibvumirano chacho chakazara chinoratidza kuti pakawe nekuwirirana. Zvatiri kuona zviri kuratidza kuti zvaibva kukabhineti zvichiimpozwa pamusoro pecity of Harare. Saka isu tiri kufara kuti makanselers edu, kunyange hazvo zvichanetsa kuti chibvumirano chakaitwa ichi chichibva kukabhineti chichinjwe, asi chinongotifadza ndechekuti at least makanselers ari kuratidzawo kuti ari kunzwa kuchema chema kuri kuitwa nevagari.
Vatiwo hurumende iri kutyora mutemo.
Hurumende yobva yatizve inoda kutora mari yedevolution iri muconstitution kuti iende kunoita zveproject yekuti kanzuru kana yatadza kubhadhara mari vachatora mari yedevolution voiendesa kunobhadhara kambani iyi. Zvinoratidza kuti hurumende haisi kuremekedza constitution yenyika.
Hatina kukwanisa kubata mumwe ari mukambani yegeogenix BV vadeli Shinguwaya sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Gurukota rezvematunhu vajulai Moyo vange vasiriwo kudaira nharembozha yavo. Asi mumagwaro avo kudare zvichitevera kupikiswa kwenyaya iyi nemumiririri weHarare North vaAndrew McCam veCCC, vaMoyo vakati vanotsigira chibvumirano chePomona vachiti kambani yeGeogenix yakatevedzera zvose zvinodiwa payakauya munyika kuzoshanda nekanzuri yehurumende. Mashoko kuvatori venhau, munyori mukuru mudare remakurukota vaMishek Sibanda vati mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekurima vaDouglas Karoro vadzingwa basa. VaKaroro vari kupomerwa mhosva yekuita zvisingatarisirwe kugurukota mushure mekunge vapomerwa mhosva yekuba mabhegi efotireza, mbeu nezvimwe pasi pehomwe yemutungamiri wenyika kana kuti Presidential Input Schemes. Vashandi vehurumende pamwe nevabereki vane vana vari kunyora bvunzo vanoti havasi kufara nedano ratorwa nebhodhi rinoona nezvebvunzo reZimbabwe Schools Examinations Council rekutara mari dzebvunzo nemari yekunze, kunyange hazvo mari idzi dzichizobhadharwa nemaRTGS zvichienderana neuremu hwedhora rekuAmerica pamusika wemari. Frank Chikore anoti panyaya iyi.
Bhodhi rinoona nezvebvunzo munyika reZimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC rakazivisa nezuro kuti vachanyora bvunzo dzegrade 7 O-level pamwe neA-level gore rino. Vachabhadhara mari dzinenge dzakaringana neuremu hwedhora rekuAmerica pamusika wemari panguva yavachabhadhara mari dzokunyora bvunzo idzi. Asi vamwe vabereki vane vana vari kunyora bvunzo vakaita savaNesbet Mupatsi vati danho ratorwa neZimsec richaita kuti vabereki vazhinji vakundikane kubhadhara mari idzi sezvo vachiti maRTGS ari kuramba achishaya simba pamusika wemari. VaMupatsi vati nguva yavasara nayo yekuti vaunganidze mari yebvunzo idzi ishoma zvikuru. Pakatariswa kuti ZIMSEC yati vabereki vabhadhare mari idzi kubva musi wa22 chikunguru kusvika musi wa29 chikunguru.
Mapegi ravaita nema USD isusu tichihora mabhondi hazvibatsiri bhozi izvozvi inflation iri munyika iri too high.
Murongi wemisangano mune rimwe remasangano anomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions uye vashanda zvakare nesangano revarayiridzi reZimbabwe National Educators Union vachausi chinosengwa vati hurumende inofanira kubhadhara vashandi vayo mari dzemihoro dzinokwana kuti vagobhadharira vana vavo mari dzebvunzo idzi.
Asi dani ravatora richapa kuti vana vekumaruwa vazhinji vatadze kunyora bvunzo dzeone A-level.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa vaObed Masaraure avo vati vana vakawanda vakatadza kunyora bvunzo gore rapera nekuda kwekudhura kwoita dzidzo munyika. VaMasaraure vakurudzira hurumende kuti itore matanho ekuona kuti kodzero dzevana dzekuti vawane dzidzo dzachengetedzwa.
Tinoramba tichikurudzira hurumende kuti iremekedze bumbiro remutemo kunyanya section 75 inovasunga kuti vakwanise kubhadharira mwana nemwana wega webasic education vakwanise kudzidza vaende mberi. Kudzidzisa vanhu iinvestment yakakurisa hatiafforde senyika kuramba tichifarira vanhu vakawanda panze vashaya dzidzo.
Gurukota rinoona nezvevashandi vapowo mavhima vanga vasiri kudara nharembozha yavo uye mutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro vati titaure neZIMSEC. Mutauriri weZIMSEC Muzvare Niki Dlamini vati vachazivisa vezvikoro kuti imari ichabhadharwa nevabereki vachishandisa interbank rate zvichienderana nekuti vari kunyora bvunzo vari mugrade 7 here form 4 kana kuti form 6
ma grade 7 iwo ari kunzi anobadara $10 pamwe chete pa term zvichireva kuti pavanobhadhara izvezvi gore rino vanenge vachibhadhara $29 yakakwana zvichikavhawo term 1 term 2 term 3 ma grade 6 egore ra 2022 pane zvikoro zvinobvuma kuti vabereki vatange kubhadhara mafizi gore rino vachizopedzisira kubhadhara gore riri kutevera ma grade 6 anenge achibhadhara iwo $5 per term zvikoro izvi mafizi atiri kutaura aya anenge achibhadhara nevana vari muzvikoro atinoti ma public schools kana kuti ma government schools kana kuti ma local authority or council schools nema mission schools ma not for profit mission schools kana vana vari kuma private schools kana kuti kuma private colleges kana kuti mwana ari private candidate pa grade 6 anenge achibhadhara $11 pa grade 7 achibhadhara $22 per term ordinary level kune vana vari kuma government schools kana ma council schools kana iwo ma not for profit mission schools vanenge vachibhadhara iyo $11 and then kana vari ma private school $24 advanced level kana iyo A level kana vari ma government schools $22 and kana vari ma private school $48.
Muzvare Dlamini vatiwo vezvikoro havasi kuzobvumirwa kutambira mari dzebvunzo iri mari yekunze
tiri kutaura zvekuti mari idzi although dzakapegwa in US dollars tiri kuti vabereki vanobhadhara mazim dollars
zimsec inotiwo hurumende ichabhadhara zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvemari dzebvunzo dzevana vari muzvikoro zvehurumende vabereki vozobhadhara mari inenge yasara yacho vana vanodzidza muzvikoro zvakazvimirira vanenge vachizobhadhara mari yose pasina ichabhadharwa nehurumende ongororo yakaitwa nesangano reFrederick Norman Foundation yakaratidza kuti gore rapera vana vanoda kusvika miriyoni imwe chete vakasiyira chikoro panzira nekuda kweurombo hwaunzwa nechirwere checovid-19 kudhura kwemari yechikoro kunonzi kuchapa kuti vakawanda vatadze kupedza chikoro ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Vachuchisi vehurumende nezuro vanonzi vakasiya vanhu mudare vakatya mara mushure mekunge vati mumwe mupurisa aifanira kupa uchapupu mudare ainge asina kuzouya sezvo ainge akamirira kuti atange atambiriswa ozokwira bhazi rezupco kubva kuzvishavane achiuya kuHarare. Mupurisa uyu ari kupa uchapupu panyaya iri kupomerwa nhengo yeCitizens Coalition for Change vamakomborero aruzivishe nevamwe yekuita mirizhonga muguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe kuti tinzwe divi ravo sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo asi mukuzenya iyi tabata gweta riri kumirira varuzivishe nevamwe vavo vaobei shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Tinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu.
Icho kwadi pane nyaya iri mudare yana makomborero aruzivishe nevamwe vari mubato rinopikisa reTPC vari kupomerwa mhosva yekunzi vakakonzeresa mhirizhonga mudhorobha gore rapera. Saka isu takaenda takagadzirira kuti nyaya iitwe ipere. Vamuchuchisi vakakumbira kuti nyaya iswededze kunopera kwaJune nekuti mupurisa aifana kuya kuzopombowo anakwanisa kuuya achiti iye haana mari yekukwira zupko kubva kuzvishavani kuya kuHarare. Saka akanga achikumbira kuti ikaiswa pakupera kwaJune gavhumendi hurumende inenge yamupawo muhoro wake pamuhoro wake ipapo ndipo paachanotora mari yekufambisa.
Zvakatambirwa here nedare izvi?
Ndakazviramba ndakabva ndaratidza ukasha hwedu hwese kuti zvinhu zvakadaro hazvifaniri kutaurwa mumatare edzimhosva. Saka ndakapokana nazvo tikaudza mutongi kuti varase chikumbiro ichocho. Mutongiwo vakataurawo kuti zviri kutaurwa namuchuchisi anenge mashura paduno asati zvambonzwikwa. Nokudaro dare rakaramba zvikanzi mutsvakirei mari mutsvakirei nzira dzekuti auye kukoti. Nokudaro chikumbiro ichocho chakabva charambwa nedare.
Saka zvaakufamba sei panyaya iyi manje?
mutongi akabva avapa mazuva mashoma nene ekuti vagadzirisane ivo zvikanzi tsvakai mari yenyu kana matsvaka mari yekuti apambise mozouya kudare nomusi wa 18 June.
Gweta vaObey Shaba vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vapa Ukraine zvombo zvemhando yepamusoro-soro zvemari inosvika mamiriyoni mazana manomwe kana kuti $700 million. Izvi zviri kuuya apo Russia yapinda muvhiki reChina kubva zvayatanga kurwisa Ukraine. VaBiden vanoti Ukraine yatenda kuti ichashandisa zvombo izvi kuzvidzivirira kwete kubomba muRussia. America inoti zvichatora mavhiki matatu kudzidzisa Ukraine kushandisa zvombo izvi. United Nations inoti vanopfurikidza mwero mudunhu reKidal muMali vauraya mumwe muhutu anochengetedza runyararo wekuJordan. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vashora zvikuru chiitiko ichi. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC. Sangano rinoongorora zvematongerwo enyika riri muAmerica reCouncil on Foreign Relations rinoti kuoma kuri kuita magariro evanhu zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi muZimbabwe munongedzo wekuti remangwana renyika harina kujeka. Mugwaro rarakaburitsa nezuro chitatu sangano riri muNew York iri rakati kukwira kweinflation. Nzara yakabata chikamu chepakati napakati chevanhu munyika, kushungurudzwa kwevatori venhau pamwe nevanopikisa uye kumbunyikidzwa kwemasangano akazvimirira kuburikidza nemutemo uri kuda kudzikwa unobata mashandiro avo nezvimwe zvezvinhu zviri kudzorera nyika kumashure. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo vemapato anopikisa vari kuti vari kushungurudzwa nehurumende pamwe nebato riri kutonga reZANU-PF, kunyange hazvo hurumende pamwe neZANU-PF vachiti vari kungosvibiswa pasina chavakanganisa. Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo mugore rinouya, idzo vamwe vanoongorora sarudzo vari kuti dzinogona kukanganiswa nemirizhonga. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Fusango pamwe nenhengo yeCitizens Coalition for Change muAmerica vaTim Muringai. Muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekuvabvunza vaFusango kuti vanoti kudii negwaro reCouncil on Foreign Relations iri.
Chirongwa chavo chevanhu foreign relations zvichitarisa background yavo sebato reZANU-PF rinova riri kutonga government. Handioni change in terms of my expectations avo. I think mukatarisa gwaro racho mukariverenga rese harina kunyogwa nevanhu vanenge vachiita sevane kasvifefa kuruling party. Ririnenge richingodegrada nokudowngrada mabasa ari kuitwa neruling party yese. It's like as if hapana kana chirikuitwa kana one neruling party. Vataura nyaya yekuti vakomana vana hope wechimono ndo vari kubetsera because they never stepped away from analyzing kuti chirikuitwa negovernment and said that, which is fine, but I think ndoona kuti pane issue yokuti kana zvinhu zvikaita one sided statement iroro ikakaita one sided uchinzi iwori analyst kana toti unoovhasea maelection wongoreverera ZANU-PF yoga then statement iroro chake kuzobuda manje according. Ndo maonero andaita kuti ava vanenge vandotori nechinangwa chavo sezvinoivo ndotoona sokuti vanhu vari alliance nezvinhu zvakatasana regime change.
Vamuringai, munoti ine gwaro raburiswa neCouncil on Foreign Relations iri?
Inini ndinongotaura hangu kuti chokwadi chinotirwadzei kana chinyorwa kuti government iri kutadza kuita basa rayo rekuva the responsible administrator wezvinhu zvakati one day. Tikatarisa isusu kuti kuZANU-PF government vari kuti hanzi vana vane agenda yeregime change. Vasingazive kuti regime change agenda iri kuitwa nezanu pachayo pakutadza kuita zvaingapromisa ruzhinji rwese rwezimbabwe. Tikutarisa kuti even by election ya 2018 kwakanzi hanzi kuchaiswa dzimba 5 million masoja anenge akupiwa mari dzakawanda zvakataro daro mapromisa akangowanda. Tikaenda on the ground tichiona kuti this bill ravada kupasa remapvo private voluntary organizations rekuvabhana ivo vanhu vari kubatsira kuunza mishonga kueducata vana vechisikana nezvakadaro daro asi zvekunzi hanzi ukataura zvakaipa pamusoro pezano takuda kwokubuditsa muzimbabwe ndozvokuratidza kuti haa kunenge kwaakukoniwa kwaakuita government yezano.
Vavhusango, mataura nyaya imi yekuti vari kutarisa zvakaipa chete, zvii zvakanaka zvamungatidai vakaisawo mugwariro?
By the way, tese tinoziva vanenge aisedu rezanupi toziva kuti America nemaagencies ayo ese vana Freedom House ava vakasanara navachamisa kusouth Africa manje manje vachitoronga zvavanga vachironga zvikaenda septiwa. Saka tinongoziva isu kuti America anything chinobva kana ichinzi yabva kubritain kana kueu tinogona kuiwewekama wozitoziva kuti vanhu vanotaura zvinhu zviri productive. Vanhu vanotaura zvinhu zvinotarisa kuti vanoda kuti government yezimbabwe ibudirirewo kwete kuti all what they do is they look for maissues okuti government is a useless government. Vozo uchiverenga gwaro riyariya ndorokungotsoropodza chete hapana kana chinhu one chokuti government ingaita. Of course we know kuti nyaya dzemamonetary issues dziri kunetsa government infrastructure by all means but ino mukanya hanu here mashops angazara nezvinhu fuel yakangozara izvo kana pagas station yodaurira fuel yako hakuna kana line. Ndinoita line ndiri kucanada kuno handina kana line ndongototira petro yangu ndikoenda. Saka inoraso kuti izvozvozvo zvinhu zvakadai zvainetsa kunezvi. Saka why can they also say the bad and the good? Statement ravo rese nderongotoropodza chero achingotaura kuti government yachona iri ngota repression no democracy, this democracy.
Ndikubatei muromo wavhusangu. Muri kuramba here imi kuti muZimbabwe vanhu havana nzara, muZimbabwe hamuna kudzvanyirwa kwemasangano akazvimirira, muZimbabwe hamuna kudzvanyirwa kweopposition.
Opposition iri kudzvanyirwa chichamisa ari kuita marali everyday. Saka kudzvanyirwa kwaya kuri kurali rani vanga vari kuna magokwe is doing is roaming around the whole country.
Regai tinzwe kuna vamuringa zvii zvamungati dai zvaitwa kuti zvinhu zvinake tichitarisa zviri kukurudzirwa negwaro iri kana kuti zviri mugwaro iri?
It's very simple. Gwaro riri straightforward kuti the army negovernment zvibatana. Saka pasina line yekuona kuti vari kuarmy nevari mugovernment ndevapi. Democratic space yagara ichitaurwa ezvinezvi yakutoshrinka more. ZANU-PF ngaingoenda akodi zvekudiwa nepasi rese kuti democratic space ngaivhurike. Kuva kwemaaccountability kweeconomy nezviri kuitika. Saka tiri kuhopa kuti in the next coming weeks vanenge vachiita zvinenge zvichitaurwa nezvido zvevanhu.
Avo vanga vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muno muAmerica, vaTimu Muringai vari parunhare vari kuOhio. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Vhusango vari parunhare kumasvingo, muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Munyori anoona nezvedunhu reHarare nekuendeswa kwemasimba kumatunhu muguta reHarare vatafadzwa muguti, vanoti vaomba chikwata chine vakuru vekanzuru kubva muHarare, Chitungwiza, Epworth neRua kuti chitange kupwanya dzimba dzose dzakavakirwa pasipo, vachiti vanhu vatanga kungozvipa nzvimbo dzekuvakira zvisiri pamutemo. Nzvimbo dzinonzi dzakavakirwa dzimba zvisiri pamutemo dzinosanganisira pange pachida kutanga chirongwa chekuvandudza musha weveruzhinji weMbare pachivakwa nzvimbo yechishawasha mall nezvimwe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vamuguti.
Ofisi ya Minister of State for Provincial Affairs and Devolution muno muHarare Metropolitan Province iri kushungurudzika nokuti taona kuti vaya maland barons vanozvipa masimba ekutengesa mastands avanenge vasina kodzero yekutengesa nekugarisa vanhu vasingatenderi vatanga zvakare vari kufamba vachinyepera vanhu kuti vanhu vanenge vagara munzvimbo dzavanenge vagara panguva inei tichienda towards elections havasi kuzobviswa nokuti hurumende ichava regularizer. Ndoda kukomekesa sapermanent secretary wemuno Mara Metropolitan Province kuti vanhu ngavasafurirwa nemaland barons. Tiri kuona vanhu vari kugara mumatoro iye zvino tine matoro makuru ekumonaville anova iwo ndo munofamba nemvura inoenda mumanyame catchment area inova mvura yatiri kushandisa muno muHarare. Vanhu vaendamo vatanga kuvaka zvidzimba.
Ndeapi matanho ari kurongwa kutorwa nehurumende kugadzirisa dambudziko iri?
Ndoda kukuudzai nokukuvimbisai kuti isu sehurumende hatisi kuzomira tichafamba imomo tichibvisa tichichengetedza matoro. Kune avo vanga vakagariswa kare vakaudzwa kare vanozviziva vakaudzwa nehurumende kuti vachakwanisa kuti varegularizwe vanozviziva hurumende iri kushanda navo. Kune vamwe vese vari kuteerera vanhu vasiri vehurumende kana vari kuteerera vanhu vanganga vachida chokumhomwe kumakanzuro ndine urombo kuti vamuri kuda kuvaka ipapo tichakubvisai. Ndinofara kutenda zvakare kuti kuburikidza nevagari vemumbare taudzwa kuti takaona takamhanya takaona kuti nzvimbo iyo yoda kuitwa Mbare Urban Renewal Project pada kuvakwa maflats pada kuvakwa nzvimbo misika yekuti vanhu vakwanise kutengesera taona paine maspace barons vamwe vacho vanga vachidonedza vachifamba vachitaura mazita evanhu vakuru kuti ndo vakavapa ipapo vanga vatanga kuvaka matakshops. Kutaura kwatiri kuita uno vhiki rinei tichabvisa zvose izvozvo tochengetedza nzvimbo idzodzo.
Zvii zvamuri kukurudzirawo kuti vemakanzuro vaite?
Tikuri kukurudzirawo kuti vemakanzuro vakwanise kuti mapepa afambe negwara chairo nekukasika kuti vanhu vawane pekugara nepekushandira. Hurumende iri kuita zvose zvainokwanisa kuti tipe vanhu dzimba pekugara tipe vanhu pekutengesera. Naizvozvo tinokurudzira kuti vanhu vateedzere bumbiro remutemo.
Munyori anoona nezvedunhu reHarare nekuendeswa kwemasimba kumatunhu muguta reHarare vatafadzwa muguti vange vari parunhare kuHarare kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo vanotungamira mabasa musangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili.
Ichokwadi tingati kune dzimwe nzvimbo kunyanyanya vamumatoro mune dzimwe nzvimbo tinoona kuti vanhu vachishandisa tingati masimba emisangano vange vachivaka dzimba munzvimbo dzakaita saidzodzo vachishandisa simba ringava rezvematengerwo enyika kana kuti ungava simba ravanenge vachishandisa nevanhu vavanozivana navo mungava muhurumende nemumakanzura. Saka naizvozvo tinoona kuti semisangano nomirira vagari zviitiko izvozvo zvange zvinenoitika kana kungava pana pekutengesera chaipo vanhu vachishandisa tingati zvematongerwo enyika kuva vachiita zvinhu zvisiri pamutemo.
Ko vamwe vanotika zvinenge zvisina kunaka kuti hurumende ingoputse dzimba dzatovakwa kare, pangaitwe sei ipapo?
Chinhu chakakosha ndechekuti hurumende kana ine urongwa hwakadai inofanira tingati kuteedzera tingati mutemo. Tinoona kuti constitution yezimbabwe inokurudzira kuti vanhu vese vanenge vane kodzero. Saka naizvozvo kodzero dzevanhu kana kuti maitirwo ebasa iri anofanira kunge achive vanoateedzera mutemo, uyezve tingati vanhu vanenge vakazvigadza kana kuti vanhu ivavo vanofanira kunge vachipiwa tingati ingava pachinhu notice vachiudzwa kuti tingati magariro amuri kuita anenge akamira akadai akadai haatendi hazvo pamutemo. Izvozvo zvinhu zvakakosha zvinokwanisa kunge zvichive zvinobatsiridza kuenda mberi kuti zvinhu zvive zvinogadzirika.
Imwewo nyaya ndeyekuti vamwe vari kuchema chema kuti ko seiwo vanenge vachitengesa nzvimbo idzi kana kuti maland barons ava vasingasungwi, handizvo here zvimwe zvaakukonzera matambudziko?
Tikamhanyira kunoputsira vanhu ivavo muchiona kuti munhu ari kungorwadziwa ndeuyo akatengeserwa ndakasvabirwa naland baron iyeyo. Saka naizvozvo chekutambatamba chinofanira kunge chiye chiitwa itsvakurudzo kana kuti pachirungu vanoti research kuona kuti inini makaunzwa nani yani akakunza vanhu ivavo vakatanga vabatwa. Nechikonzero chekuti vanhu ivavo vanoramba vachizviita gore pagore nepagore vachingozviita aye in aye out. Saka naizvozvo chinhu chakakosha chekuti maland barons iyayo zvinhu zvichingoitika vanhu vaibva vamiswa munokumbidza kubata kuti izvi zviri kuitwa nani, uyezve vanhu havandovaziva hapasi kuti kunyeberani.
Vanotungamira mabasa musangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Naiyo nyaya tabata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana na 8 o'clock paLive Talk patichakurukura nezve diaspora vote. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.